Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera gumiguru 21 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Rubatsiro rwekutanga rwechikafu mishonga nemvura runopinda muGaza Strip. Russia inoparura chirongwa chekuti vanhu vemuZimbabwe vadzidze mutauro weRussian senzira yekusimbaradza ukama hwevanhu veRussia nevana veZimbabwe. Musangano wechimakumi manomwe nenomwe weAfrican Commission on Human and People's Rights unotanga muArusha kuTanzania. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Motokari hombe dzinosvika makumi maviri dzesangano reEgyptian Red Crescent dzakatakura rubatsiro runosanganisira chikafu, mishonga nemvura dzatanga kupinda mudunhu reGaza Strip nhasi dzichishandisa mugano weRafah Crossing uyo uri pasi peEgypt. Motokari idzi ndidzo dzekutanga kubvumidzwa kupinza rubatsiro muGaza kubva Hamas zvayakarwisa Israel yakavarairwa musi wa7 gumiguru izvo zvakaurayisa vanhu chiuru nemazana mana zvakaita kuti Israel ibombe nekuvharira Gaza. Vanhu vanodarika zviuru zvina vemuPalestine vaurayiwa mukurwisana uku. Gaza yakagadzirirawo kupinda kwemauto eIsrael epasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezvechibvumirano chekuti rubatsiro rubvumidzwe kupinda muGaza Strip kwenguva pfupi asi gadziriro yacho yakanonoka apo United Nations yaishanda neEgypt, Israel neAmerica mukujekesa mashandisiro nenguva yechibvumirano ichi. Izvi zviri kuuyawo munguva iyo Hamas yakaregerera zvizvarwa zviviri zveAmerica zvave muhutapwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzerubatsiro uye vakambotungamira sangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist Church kuti tinzwewo maonero avo pamatano aya.
Tinoda kuti titende mari kuti mukana iwoyo wavhurika. Chekutanga tinoda kuti vateereri vedu vanzwisise kuti kana tichipi humanitarian aid tinorevei. Tinoreva kuti munhu anofanira kubatsirwa nekuti munhu zvisinei nezvaanodaira, zvisinei nepolitics dzake, zvisinei nechinamato chake, zvisinei kuti murume mukadzi, kungoti munhu ndo human being. Ndo panobva wedzere kuti humanitarian. Saka tinofara nepamusana pekuti rubatsiro runoenda rusina judgment yekuti iwewe hatikupi iwewe tinokupa kana kuti tinofaradza kuti iwewe uri kubhuwa nekuti unoita zvakati kana kuti unodayira zvakati.
Tingatarisira here kuti panokwanisa kuwanikwa mumwe mukana wekuti motokari dzese mazana maviri dzakamirira kupinda nerubatsiro dzingaonekwa dzichipinda dzose?
Ndiri kufunga kuti zvinogona kuitika chipindade vanhu vanounza rubatsiro urwu runenge ruchinzi humanitarian. Havadi kuti vanhu vematongerwo enyika vapindire munyaya dzechikafu ichi. Havadi kuti vanhu idha veHamasi kana kuti vapi kana kuti ivo veIsraeri vatisu tinodistributa chikafu ichi. Zvikadaro ndozvinonyanya kukonzera kuti rubatsiro rwusasvike. Asi chechipiri, pane inonzi vanhu ivavo vanofanira kunge vari safe. Hapafaniri kubhombwa, hapafaniri kurwiswa. Saka ndo chimwe chiriko chekuti mapato aya ari maviri tinodaira kuti anoremekedza chitenderano ichi chekuti passage iyoyoyo itangira pabhodha apo pakamira mamwe marori kugamara kuenda kunosvika ma7 points anopihwa vanhu pashaye disturbance.
Takaonawo ivo veHamas vachiburitsa muutapwa zvizvarwa zveAmerica zviviri nezuro. Zvino zvingatarisirwa here kuti zvingaenderera mberi tichinzwa kuti vane vanhu vangasvika kumazana maviri vari muutapwa hwavo?
Izvozvo ndozvinofanira kuitwa because in the first place vanhu ivavo havaifanira kutapwa. Nepamusana pekuti hazvitenderwe nemurawo wepasi rose kuti munosenzesa vanhu chekutanga kwezvidziviriro inonzi human shield. Saka kutora vanhu muchivaita human shield hazisi tsika dzekurwisana muhondo dzinogamuchirwa. Masoja anofanira kurwisana pachavo, vachiurayana pachavo, vasingaende kunopedzera shungu kana kubatisa kana kuishandisa vanhu vasiri masoja.
Nyanzvo munyaya dzekugoverwa kwerubatsiro uye vakambotungamira sangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist Church vari parunhare kwamurehwa neStudio 7. Russia yakaparura chirongwa chekuti vanhu vemuZimbabwe vadzidze mutauro weRussian senzira yekusimbaradza ukama hwevanhu veRussia nevanhu vemuZimbabwe. Chirongwa cheRussian Language Open Education Center chakaparurwa zviri pamutemo musi wa16 Gumiguru. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa ichi chakatanga mwedzi uno uye chiri kuitirwa pachikoro chepamusoro-soro cheUniversity of Zimbabwe, UZ. Mukuru wezvedzidzo paUZ vamunyaradzi Madambi vanoti kudzidzwa kweRussian pachikoro chavo kunoenderana nedonzo rehurumende rekukurudzira vekune dzimwe nyika kuti vauye kuzosima mabhizimusi avo muZimbabwe.
Kudzidza mitauro yakawanda chinhu chakakosha, because mutauro ndo inoita kuti munzwanane, mutauro ndo inoita kuti mudyidzane. For example, iyo zvino tiri kuti Zimbabwe is open for business, but hatigagoni kuti tavhura masuo enyika kuti tiite business pasina language. Kana tichitaura namaRussian tichiwanana, tinoita business zvakanaka. Tikataura namaChinese tichiwanana, toita business zvakanaka.
Vanoona nezvekubuditswa kwemashoko kumuzinda weRussia muZimbabwe, vaIgor Kuropiatnik, vanoti uvepo hwechikamu chinodzidzisa rurimi rwenyika yavo muZimbabwe kunoratidza kusimba kweukama pakati penyika mbiri idzi.
For the Zimbabwean students who want to study in Russia,
munozviziva kuti tava nemakore akawanda tichiwanisa vadzidzi vemuZimbabwe mikana yekuenda kuzvikoro zveRussia vachinodzidzako. Iko zvino tavarerutsira kuti pavanozoenda kuRussia vanenge vave kuziva mutauro weko. Huchapupu hwekuti nyika yedu yakazvipira kuramba ichishanda nenyika yeZimbabwe.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavegezela kumbo, vanoti kudzidzwa kweRussian muZimbabwe kunoratidza kuti Russia yave kuda kudzika midzi yayo munyika kuitira kuti imore upfumi hweZimbabwe.
Ndopachabikwa Russian imperialism ichibva kuUZ ichitende ichikaskeda ichienda kwese kumaruwa uko. Ndo approach inoshandiswa neChina iyoyo. Russia.
Mudzidzisi munyaya dzekudyidzana kwenyika pasi rose paBindira University of Science Education, Dr. Ronald Chipaike, vanoti havaoni ruzhinji rweZimbabwe richibatsirika nekuvhurwa kwemuzinda wekudzidza Russian paUniversity of Zimbabwe.
Inobetsera vashoma vanenge vachida kuenda kunodzidza kuRussia kuti vakwanise kuenda ikoko vaine kunzwisiswa kwemutauro wekuRussia. Then vari kuita zvemabhizimusi muZimbabwe vanodawo vashandi muno muZimbabwe vanonzwisisa mutauro wekuRussia. Asi ndinofunga kuti ukama ihwohwo hunge huchibatsira munhu wese. Ivo vekuRussia vanofanira kudzidza ushona nendevele nemimwe mitauro yemuZimbabwe kuitira kuti pave nekutaurirana kwakanaka.
Asi mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vane chivimbo chekuti Zimbabwe ichapunduka kubudikidza nedanho ratorwa iri.
Asi naivo vekuRussiawo kana vachizovhakachawo kunoku vari matourist, hazvichaita nyore kuti matourist companies mahotera vange vachitaura navo, nekuti business racho ndere kunzwisisana. Ini ndinoti inini nyika dzese mbiri, Zimbabwe neRussia, hadzichanyatsokohwa pakuru panyaya yebusiness netourism kana takutaura ndimi tichinzwisisana.
Chirongwa ichi chakaparurwa chichikokerwa nechikoro chepamusoro-soro chekuRussia cheRussian Biotechnological University chakamirira bazi rezvedzidzo munyika iyi. Russia iri kusima mari mumabhizinesi akasiyana-siyana muZimbabwe ayo anosanganisira zvicherwa nezvimwe. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzemabhizinesi dzinoti nguva zhinji zvinoita Russia munyika dzakasiyana-siyana hazviwanzojekeswa kuitira kuti veruzhinji vanyatsoziva zvinenge zvichiitika munyika mavo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Musangano wechimakumi manomwe nenomwe kana kuti 77th session weAfrican Commission on Human and People's Rights wakatanga nezuro muArusha kuTanzania, masangano anorwira kodzero dzevanhu achisangana kuti azeye nekuongorora mamiriro enyaya dzekodzero dzevanhu muAfrica. Pamusangano uyu nyaya yeZimbabwe inonzi yakasimudzwawo. Mutungamiri weInternational Federation for Human Rights, Amai Alice Mogwe, vanonzi vakakurudzira kuti vanorwira kodzero dzevanhu vapewo nzeve kunyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe, vachikurudzirawo sangano reAfrican Commission on Human and People's Rights kuti ritore matano akasimba uye kumira nevana veZimbabwe mukutsvaga nzira dzinogadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu munyika. Musangano uyu unotarisirwa kupera musi wa9 Mbudzi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anosanganisira Zimbabwe Human Rights Association, Zimbabwe NGO Forum neZimbabwe Lawyers for Human Rights ndemamwe ari kupinda musangano uyu akabva kuZimbabwe. Hurumende inonzi ine vamiriri vebazi rezvemitemo vanopindawo misangano yakadai. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe kuti ndiani vari kumirira hurumende kumusangano uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzikama Ibere.
Mamiriro anoita musangano uyu ndeekutiwo commission isati yatanga basa rayo, session yega yega inotangirwa neinonzi iyo NGO Forum, iyo inokokorodza masangano akazvimiririra ega kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzemuAfrica vanoita basa rekodzero dzevanhu, vachidzeya nekuongorora nhau dzimwe dzingadai dzichikodzera kuzomira pamberi pekomishen iya yatinoti muchirungu advocacy, kuti ndeapi maissues emahuman rights anofanirwa kuti ange achinanganidzwa. Zvino mukunanganidza ikoko ndoo pabuda nyaya yeZimbabwe.
Imiwo semasangano ari kumirira kodzero dzevanhu kumusangano ikoko, zvii zvamakaendawo nazvo zvamuchanopira kumusangano?
Sekuziva kwenyu kuZimbabwe zvinhu hazvina kumira mushe. Takapedza kuita maelections ayo akasiya vamwe vaine kugunun'una. Tine mutemo uya unozikanwa vamwe vachingoti what the patriotic law. Tine mutemo wePVO bill uyo wakanzi navamunangagwa vari kuda kuti vange vachiudzosa kuparlamendi. Uye tinewo vasungwa vakaita sana Job Sikala, avo vari kuramba vachingotambura varimo muzvitorongo. Saka nhau dzese idzi dzakavapo pagungano rekunyatsoongorora kuti tingazvifambise sei. Ndoo pakazosumukawo masangano akawanda akasiyana-siyana, vanosanganisirawo veFIDH inonzi International Federation for Human Rights, iyo inosanganisa masangano anopfuura iwo 180 akatekeshera nepasi rose. Mukuru wesangano irori vanonzi ivo mai Alice Mogwe ndoo pavakaturawo mashoko avo esolidarity nemhuri yeZimbabwe, asi vachikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti irashe mitemo yose iyo inoita kuti kodzero dzirambe dzichityorwa.
Zvino buda kumisangano iyoyi munoona zvichizotambirwa here nehurumende kuti inge ichigadzirisa matambudziko ari kusimudzwa iwayo?
Tiri kuda kufambisa mberi chirongwa chekuti icho matambudziko evana vemuAfrica anofanira kuti anga achigadzirwa nevana vemuAfrica. Saka African Commission pamwe chete nehurumende dzemuAfrica dzikatadza kugadzirisa matambudziko akaita seiwayaya, zvinoreva here kuti isu sevana vemuAfrica hatikwanise kuzvibatsira pasina hondo? Saka zvirongwa zvakaita seAfrican Commission chirongwa chinotikurudzira kuti tinge tichigadzirisa nyaya dzedu nenzira dzisina bongozozo kana mhirizhonga, yatinoti peaceful dialogue. Nekuti kana nzira idzodzi dzisina bongozozo kana mhirizhonga dzikafoira, ramangwana racho rinotyisa.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzikama Ibere vari parunhare muArusha kuTanzania neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7.
Ndinokuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Primrose Ruocha, avo vakawanikwa ivo vachidirwa acid nemurume wavaigara naye muSouth Africa. Mushure mezvo vakazobatsirwa namuzvare Comfort Dondo, vanoshanda ivo nemadzimai imo muno muAmerica nepasi rose kuti vauye kuguta reMinneapolis uko vari kurapiswa sezvo vakatsva zvakaipisisa kumeso. Tinokuchingamidza ine mufaro muzvare Primrose Ruocha. Mungatitsananguro kuti pari zvino zvakamira sei pakurapwa kwamuri kuitwa?
Ini kubva zvandakauya kubva kunyika yekuSouth Africa ndakachibatsirwa rutatu mukati menyika ino yeAmerica yandigere ndichiita masejaresi angu andakaurira. Sejari yandakaitwa iri zvino yanga iri yemusi wa28 September iri yekuiswa maeyelids. Saka ndakaiswa kudziso rekwaright ndorakagadzirwa maeyelids izvizvi. Saka ndinongoda kutenda nekuti zvinhu zvacho zviri kufamba hazvo zvakanaka. Sinzi zvinhu zvinenge zvichiita hazvo sekunge zvinononoka, asi aiwa ndiri kuona kuti chenji iripo.
Pari zvino mungati munoti kune vamwewo madzimai vanotarisana nekushungurudzika nekuti vamwe vanogona kunge vasiri kuziya nyaya yenyu kuti zvakafamba sei kuti muzosvika pamasvikapa?
Inini kune madzimai ose ari kushungurudzwa mukati nedzimba, ndinogara ndichitaura kuti ukaona kuti mumba maugere hauna mufaro kana kuti uri kushungurudzwa zvakanyanya, zviri nani kuti usiye nekuti iwe hauziriwe wekutanga wakasiya imba. Pane kuti usvike pandiri pari zvino nhasi pandiri pano, dai yakwanga kusiri kuti kubatsirwa dai ndiripi pari zvino. Hama dzangu, madzimai, upenyu hwakakosha. Chengetedza upenyu hwako, buda mukati memba iyoyo, buda worarama upenyu hwako. Ndozvandinokurudzira.
Tinoona kuti pane zvimwe zvidzidzo zvamuri kuita pari zvino, zvidzidzo zvipi izvi?
Zvidzidzo zvandiri kuita izvozvi semunhu ane low vision, kuona chaiko kwakundinetsa nenhau yeasidi yakapinda mumaziso. Ndiri kudzidza, takatanga kudzidza kubika chaiko, ndokwatakatanga kudzidziswa nekudzidziswa kufamba kunavigeta nzvimbo kuti uzive kuti kana uchida kufamba kana uchida kuita basa uchida kuzoshanda zvinhu zvinokurerukira pakufamba. Kwozoita chidzidzo zvimwe zvandiri kuita ndezvemakombyuta. Ndo zvimwe zvezvidzidzo zvezvandiri kuita pari zvino.
Pari zvino vana vari sei uyezve muri kufunga kuti muita sei mune ramangwana vangani?
Ini ndine vana vairi, vakomana vese. Vana vangu vari kunyika yeZimbabwe kuchizvariwe, ndokwavari kuenda kuchikoro vari. Asi mukati mepfungwa dzangu ndiri kungoti nerimwe zuva pamwe zvichangoitawo vakasvikawo mukati menyika ino vachizouya kwandiri.
Tinoona kuti mune mumwe mwana wenyu anoita zvekutamba nhabvu, imbotitaurai nezvake.
Mwana wangu mukomana mukuru Kautoni anotamba bhora. Akatorwa achibva kupuraimari, akaonekwa kuti anotamba bhora kupuraimari, ndopaakatorwa akaendera kunogara kuHeathcliff. Saka kuHeathcliff ikoko ndokuna kochi wake vanomukocha bhora. Saka pari zvino anenge achingotrena bhora akamirirawo kuti azonhongwewo nemamwe maclubs.
Muchitipa mazwi ekuvharisa chirongwa kuti vanenge vachida kunzwa nezvenyaya yenyu vanokubata ipapi?
Kune vanenge vachida kunzwa nezvenyaya yangu, ndine peji randakavhura rinonzi Primrose Ruocha page. do page rinotibata vanhu vanofollowa ipapo uye vachaona zvandanga ndiri pakutanga nezvandavewo izvozvi shanduko yava ipo chaizvo ndinongoda kutenda vanhu vese vakandibatsira kuti ndive pari zvino nhasi ndisingakanganwi kutenda Comfort Dondo anowa ndiye akandisimudzawo mukati menyika iyoyo ndisina chinangwa nekuti handina kumbogara ndakarota zuva rimwe ndiri kuAmerica asi nhasi ndiriko through Comfort Dondo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupa chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives upenyu hwedu. Nhasi tichienderera mberi tichiita hurukuro namambo Nembire, vaClemens Nembire. Asi nhasi tichitarisa nyaya yakaitika kuBulawayo yemukomana akaponda musikana wake, asi vabereki vemusikana vakatitanga varoora iyo iri kutsviriridza. Vakawanda vanoti havana ruzivo netsika yakadai. Ngatinzwei kubva kuna mambo Nembire.
Ya muri kutaurai yakaitika kuBulawayo hungu ndakainzwa ndanga ndichitotaurawo nezvayo chinongobikana apa kuwirirana kuri pakati pavanyakuroora nevanyakuroorerwi vowirirana muonero wangu nekudzamisa pfungwa kwangu ndekwekuti takavhiringidzwa munguva yecolonial era nekuti iye zvinoizvi mambo anonzi haatonge nyaya dzengozi munhu kana auraya mudzimai mudzimai wafa criminally anoenda kumatare ochadya customary munhu anofanira kuripa kuti ngozi irege kuramba yakabata musha iwoyo kana zvinhu zvaitika sekudaro munhu aita wokuurayiwa haapinde mumba nedzimwe nguva kana atakurwa achienda kuimba yerunyararo yatoti ochari nemapurisa aakudzoka zviri kuna mambo nepfuta yake kuti vafane vakachera guva nekuti toda kudziva mweya unenge waita kuti ukodzeredze unogona ngo uri wekumusha kwavo kana uri wekumusha kwemurume kazhinji tinenge chingoti ouya obva arigwa.
Tinoona munhu achisungwa achienda kumatara achitongerwa kugara mujeri kwemakore. Sei iye munhu atongwa kudaro pachizonzi pabhadharo zvakare pfuma dzakaita saidzo dziri kutaurwa nevanhu idzi anozoripiswa?
Isinenge tichikurudzira kuti hungu Roman Dutch law gaichishanda munhu woenda wosungwa asi zvinonzi kugona ngozi kuiripa mhuri yasara inoenda kwamambo yoona kuti ropa rabeurwa mudunhumu rogadziriswa sei kuti nyika irambe yakachena. Ndongokupai muenzaniso wekuti kana munhu akasvaka zvakadai munhu anhongo sedombo akazvarwa mai vake vakabata pamiri naizvozvo zviri mutsika dzedunhu iroro nababa nyakubereka nemhuri yedzinza iyoyo vamwe vaakusvika pokuti hativige kusvika watipa zvese zvatinoda ombe gumi zvinhu zvakadaro asina handikurudzire zvinhu zvakadaro ajonda vakambe miri nekuti tinenge tichiti wafa wanaka wafa wanaka munhu ngaaiswe kuimba yerunyararo kana kuti ngaavigwe totanga kutaurirana wotaurirana nokuti hatisi kuda kukanganisa rwendo rwomufi kuti aende kunyika dzimu takamuisa mumba iye achibva asokukwanisa kuvigwa kwaakaputika nokuti haachisiri mupenyu mozomuita sei yaamhosva zvakare aamakuna kuna kurudziro yangu inii ndeyekuti kana zvinhu zvadai izvi mutemo wecustomary law tsika dzedu dzatinotonga nadzo kubva mugore ra1890 kusvika pari zvino dzinofanira kunge dzichienda mberi tichiziva asi tsika dzedu dzakadzongonyodzwa dzogodzongonyodzwa.
Tiri kuona Changamire Nembire kuti vanhu vamwe vanenge varasikirwa nehama yavo vanenge vaakutoshandisa mukana iwoyu wekuita unyire munoti
hazvisi patsika izvozvo tsika dzedu tiri kutaura kuti munhu kana afane mafiro iwoyo haana kufane kururama hungu ropa rabeurwa angave apondwa kana kuti azvitungirira asi ropa rinosvikwa dambudziko nderekuti vanhu vaakumhanyira chizvino zvino vajonga kambe miri panze pokuti vaende kumadzimambo vagadzirise nyaya iyi. Nyaya iyi inogadzirwa kumadzimambo nokuti nyaya yetsika inyaya inotongwa nemitemo yedu yechivanhu yandambotaura iri pasi pekastomar law ndoko court ndopatotonga nyaya idzodzo.
Ko vai vanoti tuda kuripwa nemwanasikana
izvozvo zvaiitika nguva yakare. Handisi kuda kupamuenzaniso vanongape mamwe mazita nekuti tingazomutsa zvimwe, nekuti ndainzwa kunzi kana vakaurayiwa wonzi inini tipewo mwanasikana, nekuti ndozvaiitika zvakadai. Zvaiitika kare, zvakangofanana nekuroodza kungoenzara kunzi mondipa masaga mairi echibage nekuti gorine kwakatsva, asi ndotorowo mwana wenyuyo ane makore gumi nemaviri zvisiri pamurau. Hakuna tsika yakadaro, ngozi hairipwe nemumwe munhu.
Asi kumitemo iriko nhasi, vanokwanisa here vanenge vanzi vabhadhare pfuma idzi kuendawo kumatare edzimhosva vachikwirira vari kuvati vabhadhare mari idzi?
Zvinokwanisika asi zvinotyisa, nekuti munenge makumutsa zvisiri izvo.
Aiwa, tinotenda changambire nembire, tinotenda zvikuru nedzidziso yenyu.
Aiwa, ndinokutendai vadzo makandemiri, ndokutendaiwo zvakare nekuramba muchitaura nemi.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namambo Nembire vaClemens Nembire muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo runouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, zvikwata zviri kurwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League zviri kupinda munhandare mangwana, asi nhasi munhandare manga muine zvimwe zvezvikwata zviri kurwira upenyu hwazvo mumakundano aya. Michael Kariati anotitaurira kuti zvinhu zvakamira sei.
Ngezi Platinum Stars iyo iri kutungamira makundano aya, pamwe neHighlanders neDynamos idzo dzakaisona, dzine mitambo mangwana. Asi FC Platinum iyo ine mukombe uyu yatamba nhasi. FC Platinum yaita mangange 1-1 neGreen Fuel, ndokutora point imwe chete yakakosha panguva iyo makundano aya ave kusvika kwamvura yacheka makumbo. Asi Platinum yasvetuka Dynamos iyo ine mapoints makumi mana nematanhatu, asi yaenzana neHighlanders iyo iri pachinhano chechipiri. Highlanders neDynamos dzine mitambo yakaoma mangwana apo bhoso ine vavakidzani vayo veBulawayo Chiefs panguva iyo Dimbare iri munzira kuenda kuNyambunga Stadium kunosangana neZPC Kariba. Murairidzi weDynamos Genesis Mangombe anoti varuda kukunda mumutambo wese wavari kusangana nawo kuti vadimbure mapoints avakasiyiwa nawo neNgezi Platinum Stars.
Games achiripo saka izvi zvachangoita ndechekuti bhora rese rachatamba kuti tofanawo kukolekta maximum point, saka gap redu rinenge richiita richirudziswawo zvakare.
Ngezi yacho kana kuti madamburo eri pamusha muBaobab Stadium neYada FC mumutambo waanofarira kukunda kunyange zvikaoma sei. Murairidzi wayo Expense Chitukutu anoti vatsigiri vavo ngavauye kuzovabatsira.
Vatsigiri vedu tinovaudza kuti ngavauye neuwandu. Vatsigiri vakomanava tinokwanisa kukunda kana kuenda pamusoro pelogo tinokwanisa kuenda.
Herentals College yaswedera pedyo nezvikwata zviri kurwira mukombe nekurova Shesham 1-0 muNational Sports Stadium. Munyori mukuru weMajems vaShuga chaGonda vanoti havasi kutarisira hwange pasi nekuti hakusisina zvikwata zvinonzi zviduku munhabvu.
Nekuti hakuna timu yatingati diki, asi tinotarisisa fomu matambiro ari kuita vakomana vedu iko zvino izvi, hatifani kuita matambudziko.
VePremier Soccer League havasati vazivisa kuti kune mitambo yeleague yeresvondo rinouya, sezvo zvimwe zvikwata zvichange zviri mumitambo yemasemifinari echibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Anokuoneka faro ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muna Praxidis Jeremiah.
Soku isikati senda baku VO.